This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 17, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zvinhu zviri apa pamarepercussions yacho ndekuti matoro zvaauye kunhu. Pane tsamba yakatambirwa naminista kutaura kuti pane 31 maagencies kuAmerica hausi kana vanoexporta manzo idzodzo havatumire matoro munomu.
Zimbabwe yotengesa nzou kuChina, France neUnited Arab Emirates kunyangwe hazvo paine mutauro kubva kune dzimwe nyika.
Chimwe fertilizer zhinji yakatoendawo nemvura ikapinda mumarwizi, saka takarasikirwa chaizvo.
Varimi vokurudzirwa kuti vawedzere fotereza kuitira kuti vakwanise kukohwa nenyaya yemafashamu emvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe makambani emuAmerica anonzi ari kuti acharega kutumira vashanyi kuZimbabwe nenyaya yekutengeswa kuri kuitwa nzou. Izvi zvinoteverawo mashoko emumwe mukuru anoona nezvekuchengetwa kwezviwanika mubazi reNational Park Services vaGodfrey Matipano, avo vanoti Zimbabwe iri kuzotengesa nzou 30 nemari iri pakati pezviuru 40 nezviuru 60. Nyika dziri kutengeserwa nzou idzi iFrance, China neUnited Arab Emirates. Tabata sachigaro weZimbabwe Conservation Task Force vaJohnny Rodriguez kuti tinzwewo maonero avo nezviri kuitika.
Chino chiri apa ndekuti nzou dzemaAfrica asi hazvifaniri kutengeswa kuChina kana kuFrance kana kupi nokuti ndi chino chiri apa ndekuti munhu wese ari muworld yese kana ari kuda kuya kunoona mhuka dzavo vauya kuno kuZimbabwe tione matourists vauya muno, but hazvisiri kuitika. Mashefu ari kutaura kuti manzou dzakawanda manje vari kutadza kutaura.
Ko idzo nzou dzinogara kwemakore mangani?
Kana vari musango so vanosvikira kuma 72 years, but kana vanopinzwa kumazoo oro mafenced off areas pasina muri dzavo kana kuma 35 haisvike.
Ko vekunze vari kuti kudii vakaita sekunana America uku nenyaya yekutengeswa kwenzou idzi?
Zvinhu zviri apa pamarepercussions yacho ndekuti matoro zvaauye kunhu. Pane tsamba yakatambirwa naminista kutaura kuti pane 31 maagencies kuAmerica hausi kana vanoexporta manzou idzodzo havatumire matoro munomu. So takuti kukadza economy yaZimbabwe.
Sachigaro weZimbabwe Conservation Task Force vaJohnny Rodriguez vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi munyaya dzezvekurima vaRoger Mpande vari kukurudzira varimi kuti vawedzere fotereza sezvo mvura yakawandisa gore rino. Munzvimbo dzakawanda mvura dziri kumashonaland west, mashonaland central, cholocho, midlands nemanicaland. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi tabata vaMpande.
Zvinodipenda kuti tinenge tiri mukusoil rakadii, ivhu rakadii. Kune avo vanenge vane ivhu rinenge rine jecha pane dambudziko hombe. Kune avo vanenge vane ivhu rinenge hobvu zvinenge zviri nani, asi zvinenge zvakutaridzika kuti ifertilizer ipi, ikrop ipi yatiri kudyara kuitira kuti tikwanisewo kuita kuisawo fertilizer. Asi imwe fertilizer zhinji yakatoendawo nemvura ikapinda mumarwizi, Saka takarasikirwa chaizvo.
Ko vaya vasingakwanise kutengesa fotereza tichitarisawo kana munere mangwana vachida kurima. Pane zvimwe zvavanokwanisa here kuita zvisingadhure.
Iro idambudziko chairo nokuti kune avo vasina mombe. Ringave dambudziko hombe asi kune avo vanokwanisa kunge vachiita manyuwa. Manyuwa anokwanisa kusimbisa ivhu ndosaka tichimbokurudzirawo kuti other than fertilizer zvinhu zvakaita semanyuwa nema anthills mamotora anokwanisa kubatsira kuti ivhu risimbe asi ndinoona idambudziko hombe hachisi chinhu chinyore chatingatarisira kungokwanisa kuti kukundira kuwana mhindu.
Imwe nyanzvi nyaya dzezvekurima Varoja Mpande vari paRunare muHarare.
We love y'all. Saverio. Yeah. Tete Precious. Now we're Chief Gia. My Instagram. Yeah,
bro. Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweeter. Doro tadira pasita, father, bari pasita, father, kana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini dino itwa Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father. Magatera Studio 7.
Waya,
waya. Muza, waya, waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Rutendo avo nova ivo mumwe wevagari wepapurazi remanzou kumazowe uko kuri kubviswa vanhu kuti pagadzwe muka nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Dr. Grace Mugabe. Mai Rutendo vatsatitsanangurira norondo yemagariro avakaita panzvimbo iyo vari kubviswa parizvino vachinzi ivo vadzokere kumusha kwavo kwavakabva. Tinokuchingamidzai nemufaro Mai Rutendo.
Akomana kuno hakuna kumira zvakanaka. Dzimba dzakapaswa, tiri panze nevana, hatina pekuhwanda mvura, takarimawo tinorarama nekurima. Tinotarisa kuti kana takohwa ndo pane upenyu hwedu, asi tiri kupazirwa tinzi sumukai muende, hatifuda kuonekwa panzvimbo, zvinhu zvakationera.
Mune vana vangani?
Inini ndine 5, tiwekutanga mukuru ane 21, koita musikana ane 18, koita musikana ari kuenda kuchikoro grade 4 ane 9.5, koita mukomana ari grade 1, koita kamwe kadiki kari 0 grade.
Ndianani vari kukubvisai panzvimbo yamuri kugara iyi uyezve vari kukutaurirai kuti chii?
Akomana makauya motikari dzemapurisa chiri chipatapata. Dzakawanda dzichiuya dzichiita mapurisa mamwe ekukutura dzichinotora vamwe ndo vaitipazira vachiti ibvai. Hanzi imimi muri kamotikari kadiki kamachi muri kukweshana negonyeti saka maita vadiki panyaya iyi.
Manga magarapo kwenguva yakareba sei?
Timunomu takapinda 2000 kusvika izvozvi. Nzvimbo iyi iri pamazoe tiri kuseri kwedhemu remazoe kunonzi kumanzou. Zvokuti mwana akatanga grade 1 tiri munomu akapedza form 4 last year.
Saka pari zvino muri kurarama sei uyezve nhumbi dzenyu nezvimwe zvinhu zviri pai?
Zvino zviri panze ende kukanaya kuseni munonzwa urombo kuti muzive kuti apo pane musha. Munoona magumbe zembatya zvakananikwa ndokuti muzive kuti apo pane musha.
Tinonzwa kuti pane sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakambouya rikaedza kuti riende iro kumatare kuti zviri kuitika pamusha wemanzu zvimbomiswa. Asi tazonzwazve mune dzimwe nhau dzakataurwa kuti izvo kuchange kune mhuka dzisange dziunzwa ipapo pamanzou. Pane zvamanzwa here pari zvino?
Human Rights vakatotibatsira ende ndovari kutotibatsira ndovatatomira nawo kuti tikwanise kutitikohwe zvedu kana tichinogara parodhi. Takohwa zvinotiraramisa weHuman Rights ndovari kutibatsira. Asiwo runyore kupe tiri kungonzwawo kuti mhuka dzacho dzaakutoda kuya kuzoiswa tirimo. Hatizive kuti tinorarama sei kuti mhuka uku neswanu pamwe chete zvatoti omera.
Vana vari kuenda kuchikoro here pari zvino? Tichiona kuti zvikoro zvakatanga.
Vana tangoendesawo kuti hazvigone kuti uchengete mwana pamba nekodzero yekuti aende kuchikoro. Tangoendesa kana tanzi varamba vakashinga vasina kuteerera mutemo, tochingoona kuti togara pati kuti vana vadzidzawo vaishandise kodzero dzavo dzechikoro. Kana kumusha kwacho kwavari kuti dzokerai tane, rinogore nderechi15. Handifunga kuti ndinosikowana pandakambobuda pachiripo.
Makabva kupi uyezve ndekupi uku kwavari kuti dzokerai?
Vari kuti dzokera kwavakabva.
Hapana imwe nzvimbo here yavari kutaura ivo kuti vachawanikwa vachikupai kuti muwane pekugara pakasununguka?
Zvenzvimbo tikataura tinganyebe, nekuti kune kumwe kwavakamboti watiwanira but i20 by 40 meters. Ndo mustendi yako, ndo pane danga remombe, ndo pane toireti, ukada kuisa mugodhi ndo paunoisa ipapo. Saka zvinhu zvakangooma kuti hazviraramiki.
Saka semudzimai muri kurarama sei zuva nezuva?
Pakutanga vachitanga nyaya dzavo idzi takapererwa kana pekuti ubate. Takutoita sekunge kutoita stresi, kutorwara meno zvakungoitika mumiri, kuti uti hatina patiri kumbokwanisa kuti ungakwanisa kuti uite chinhu chinoraramisa. Nekuti ukatarisa kunyange hupfu chaihwo kuti ubikire wana unenge wanaiwo, kutoshaya kuziva kuti worarama sei, uri munhu here. Dzimwe nguva unototadza kuziva zvauri kuita.
Mungati imi dambudziko renyu guru nderei pari zvino?
Dambudziko rakanyanya kutarisana naro iko zvino tichivawarira kuti tikohwe chikafu chedu. Pekugara hatina, pekuti uise kana gumbeze kana mwana zvake. Kukanaya so munonzwa urombo, tinonayiwa tiri pachena. Sanika ini ndiri pasi pemuti pemuhabhurus.
Zvii zvamungade kuona zvichiitwa mune ramangwana kuti muwanewo kodzero dzenyu dzichiremekedzwa semadzimai nevana vari munzvimbo iyi yemanzuku?
Tanga chiti dai tangokwanisa kuti tikwanise kuti tikohwe zvinhu zvedu, kana tichibva zvedu, kana watishayira kwekuenda, tongofambawo nenyika, nekuti kodzero dzedu dzatadza kunzwisisika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai mai Rutendo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Zvakanakai.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevechidiki kana kuti Youth Forum. Tine urombo vateereri, hatisi kukwanisa kukupai chirongwa upenyu hwedu Our Lives nhasi, asi muchachinzwa mangwana. Asi svondo rinouya, aiwa, chirongwa chenyu chinenge chadzoka pamunenge muchikwanisa kuchinzwa nemugovera chirongwa cheOur Lives. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Tongai Kasukuwere, vanova munyori anoona nezvekufambiswa kweupfumi kana kuti finance mubato mubazi revechidiki rebato reZANU-PF kana kuti ZANU-PF Youth League. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 vakasukuwere.
Ndatenda zvikuru.
Vakasukuwere, tiri kunzwa kuti vechidiki vari mubishi kuita gadziriro yebavhude remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Bavhude rinova richaitwa mwedzi unouya. Mungatiudza kuti bavhude iri gore rino riri kuitirwa kupi?
Bavhude remukuru wenyika, His Excellency the President Comrade Mugabe, riri kuitirwa kuVictoria Falls. Tiri kutarisira kuita bavhude iri musi wa28 February. Ende tinenge takatarisira kuti vadiki vese vemunyika vachakonzeka kuuya ikoko kuti tinge tichipemberera kusvika kwe 91 years kwemukuru wedu wenyika President RJ Mugabe.
Pamabhavhude akadai aya, imi sevechidiki munopihwawo here mukana wamunofunga kuti unokugutsai pakuita gadziriro dzacho nepaurongwa wese?
Pakuitwa kwegadziriro iri chitori chirongwa cheYouth League chebhavhude remukuru wenyika. Ende tisu tinotozviita, hazvina mumwe anozviita kunze kwedu isu vadiki. So iputori program inoita fall under the youth league and tisu tinoto manya nayo tekutaura kwamaita kuti ndinzo kuita committee iri kuita fundraising sa secretary for finance youth league tisu tinenge takatobata chirongwa ende zvivane vakuru vese tinenge tichitova invite kuti vatoya vachicelebrate nesu nekuti chirongwa chakatangwa neyouth chinongokondinya chiri mubandiko revechidiki ende chichangoramba chiri mubandiko revechidiki
saka paurongwa hwegore rino mungati muri kutsvaga mari yakawanda zvakadii
paurongwa hwegore rino mafigures hatisati tanyatsoti tabata nenyaya yekuti vanhu vachiri kuunza mabhidzi avo emabudget uye tinge tichizoona kuti zviri realistic ndezvipi asi Victoria Falls nzvimbo inenge iri kure tinenge tichitarisirawo kuti tinge tinotsvaga rubatsiro rwakati rubatsiro rwedu rwatinotsvaga harisi rubatsiro rwemari chete nekuti kuenda kwekunofara so kana vamwe vachikwanisa kubatsira kuti vanokwanisa kuti provider accommodation tinotora izvozvo vanokwanisa kuti provider transport vanokwanisa kuti pachikafu ndozvatinenge tichitarisira inenge isiri nyaya yekuti tingotora mari chete but tinenge tichitarisira kuti event iive asuccess through kuwana maservices atinenge tichitarisira kuti anoita kuti chiitiko chichinge chichifamba mune zvakanaka
saka sevechidiki muri kuita sei kuti munge muchiedza kuunganidza mari iri kudiwai
zvatinoita isu tagara tine partners atina mapartners vedu atinawo mucorporate world ndiwo atinoita approach vachitibatsira tine vanhu vedu vemusangano vari mumapurazi vari mumachii vanoita come in vachitibatsira and also ikokoko kunana Victoria Falls tine nzvimbo dzakawanda tine maconservancy tine chii tinowana rubatsiro rwakawanda kubva munzvimbo idzodzodzo dzevanhu vanenge vari imomo vari willing kuita come forward kutibatsira naivowo musangano pachawo wagara iri program yaunoita gore negore saka inenge yakatoisa budget yainenge yakaisa pastide rekuti tichange tiine chirongwa chakadai so panguva yakati and vanenge vakatotarisira kunge vachinge vaine funding for this particular program
hatizonzwo here vamwe vakasukuri vachiti aiwa hatinenge tazomanikidzwa kuti bhadharai chete
kumanikidzwa hakuna munhu anomanikidzwa kubhadhara zvatinoita isu tinoendawo zvakanaka tichinotaura nevanhu tichivaonesa zvatiri kutiraya kuachivha anoda kubatsira anobatsira anenge achiona kuti akaremerwa tinozvitorawo nekutiwo vanhu vanenge vakaomerwa
asi vamwewo vakasukuere vanoti zvakare mungaite mabiko here ivo vanhu vachinetseka ko mari yacho mukaishandisa kupa nherera nekubatsira vanenge vachinetseka
mukuita kwatinotoita mabiko ko hatisi kutoitira mabiko vanhu vechikuru tiri kutoitira vana vechidiki you find kuti vatinoti ma21sters vana vatinotora kubva muzvikoro zvakasiyana siyana mumaprovinces ese enyika tinotora 10 vana kubva peprovince yega in fact totora 11 vana mwana with disabilities that makes them 11 then toti munyika yese tinenge takatarisa kunge tine vana 110 vatinoenda nawo tichivapa mukana wekuti vange vachigara pasi vachionana nemukuru wenyika
ko kana paine vari kudawo kubatsira vanoita sei
kana paine vanoda kutibatsira vanotibata kumahofices edu yezanu p f youth league isusu vebandiko redu reyouth league riri mu9th floor pazanu p f headquarters uye izvo zvakare tinenge tichishuvira kuti vanoda kubatsira in terms of zviri zvemari hatidi kunge tichitora keshi yevanhu because tinoda kuti tinge tiine accountability tine akaunti yedu yatikavhura ye21st february movement yatiinayo kucbz Kwame Nkrumah yavanokwanisa vanhu kuti vanokwanisa kuenda vachidiposita mari imomo
aiwa tinokutendai zvikuru vakasukuere nekupinda muchirongwa chedu
aiwa maita henyu thank you very much
manga makateerera kubva kuna vatonga ikasukuere vanhu vamubati wehomwe mubazi revechidiki rezanu pf youth league aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america munhau dzedu dzemitambo pamitambo yeafrica nations cup ichatambwa mangwana kuequatorial guinea zambia iri kutamba necongo drc kuchitiwo tunisia ichitamba necape verde islands yasvika nguva yekuti timbotarisa misoro yenhau zvakare zimbabwe yotengesa nzou kuchina france neunited arab emirates kunyange hazvo vamwe muamerica vaakuti havachashanyire zimbabwe varimi vokurudzirwa kuwedzera fotereza kuti vakwanise kukohwa nenyaya yemafashamu emvura tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya imina Kips Tubel. Thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17.